Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 30, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Munogona kusvika mumakiriniki enyu ari mudunhu wekwamunonamatira. Asi mukange maungana muchiti nhasi tiri panharira Mountain or nharira Church. Moroungana GMO manamba dzake techipai. Nesu kuti vanhu vaite ipapo vondonga iwo.
Zvikoro zvavhurwa nhasi vamwe vabereki vachiti vari kutadza kubhadhara mari dzechikoro zvimwe zvikoro zvichipfuudzira mberi zuva rekuvhurwa kwechikoro. Chikoro chepamusoro chechinoi University of Technology chorambidza vadzidzisi nevadzidzi kupinda kana vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Vamwe vagari vekuzumba voramba kutamiswa misha yavo kuti nzvimbo yavagere icherwe matombo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe machechi akavambwa munyika nevatema ari pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches nezuro akabatana nehurumende mukukurudzira vatendi kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chakaparurwa pachipatara cheWilkins Infectious Hospital muHarare nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro avo vakati vemachechi vanenge vachiunganidza vatendi vanoda kubayiwa nhomba yeCOVID-19 bazi rezveutano rotumira vakoti kunoita basa iri.
Munogona kusvika mumakiriniki enyu ari mudunhu wekwamunonamatira. Asi mukange maungana muchiti nhasi tiri panharira Mountain or nharira Church moroungana GMO manamba dzake techikupai nesu kuti vanhu vaite ipapo vondonga iwo. Kana iminiwo yemachechi mine dzimotokari nevakomana nevasikana vechidiki vanenge vakwanisa kutora data yakaita seinoiswa mumabhuku aya handiti vachinyora kuti nhamba dzako dzechitupa ndianewo nemakore mangani vachida tobatsirana kuti vana nesu tivasire basa nana chiremba rekunyatsobaya nhomba yacho.
Chirongwa chekubaya vatenda vachiri kuzivikanwa nezita rekuti Operation Mara. Sachigaro weZik vaAndrew Taunashe vanotungamirira kereke yeFamily of God vakati vanoda kuti vemachechi vabatsire kuti hurumende ikwanise kusvitsa hwandu hunodiwa nenyika kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Kana tikateera chirongwa ichi, chechi pachaiye chetu vakanyika kachatanga kubuda 60% inozvinodikwa kuti zvinzi zvabetsera kuchirwere dzikisirwe pasi.
Va David Mazurure avo vane makore makumana nemashanu variwo nhengo yeZion Christian Church vakati kubayiwa nhomba kunovabatsira kudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Zvandisunda kuti ndizobayiwa nhomba kuti kana ndikabayiwa zvinoita kuti chero ndikazobatwa nechirwere cheCOVID zvindibatsire system yangu kuti ndisazosafoketa.
Vamazurure vatiwo
kumachechi tiri kuzviparidza kuti vanhu vanofanira kuti vabayiwe health wise. Zviripo zvimwe zvinobatsirwa kuchechi zvimwewo zvinoda kuti ubatsirwe kuchipatara.
Munyori muJohane Masowe Chishano vachitungamirira sangano renyenye dzinomwe madzibaba Jacob Ndawana vakatiwo kereke yavo inoterera kurudziro yehurumende.
Tatangu vharirwa mumba tikateerera mutemo unotaurwa nehurumende yedu ichitungamirirwa nababa Jim Nangavo. Ndo zvatinongoteerera, hatina chatinopukana nacho Faniwa tipa watu vure utinamati. Tunamata zakana zakasungu.
Dr. Mangwiro waka kurudzirova na chiremba newa kotiva ruma kerekaya. Kutiva shande une baziravo mukubatsira kubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Hurumende inotine urongo wekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nematanhatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 1,606,751,000 vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kechipiri sezvinokurudzirwa. Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi matatu zvine mazana mana nemakumi masere nechimwe kana kuti 2,530,481 vabaiwa nhomba kekutanga. Zvichakadaro vanhu gumi nemumwe wakafa nechirwere chinezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana mana nemumwe kana kuti 4,401. Vanhu makumi manomwe vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nevana zvine mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 124,437. Vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi matatu nemana kana kuti 111,534. Ndakamirira Studio 7 ndine Rutendo Mawere.
Zvikoro zvavhurwa nhasi, vamwe vabereki vachiti vari kutadza kubhadhara mari dzechikoro, zvimwe zvikoro zvichipfuudzira mberi zuva rekuvhurwa kwechikoro. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vabereki vazhinji vanoti vatadza kubhadhara mari dzechikoro sezvo nguva yavakapiwa kugadzirira kuvhurwa kwezvikoro izvi iri shoma zvikuru. Vamwe vabereki vakaita samai Masiya Murombedzi vati havana kana pekutangira zvaita kuti mwana wavo atadze kuenda kuchikoro.
Hacha hatisati zvinhu zvakatotiomera zvekuti toshaya kuti toita sei nemaschool fees evana mainfomu hachakwani kuti hatichakwani apa tangopuwa 1 week taitotarisira kuti tichapuwa kana 3 weeks.
Mumwe mubereki amai Nancy Muronda vati kunyange hazvo mwana wavo aenda kuchikoro havasi kufara kuti chikoro chacho hachina kugadzirira zvakakwana kuti vana vasabatwe nechirwere cheCOVID-19.
Vana vedu vamwe vachiri vadiki, panyaya dzesanitizer, sanitizer kadziwa nikuyo kuchikoro. Vana vedu vachimanikidzwa kuti vageze maoko pavanenge vaita sevavarayirwa kuitira kuti tichengetedzewo vana vedu.
Umwe womubereki ane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kumarondera amai vembai Mushangwe vati dai vakuru vezvikoro vambomira kudzinga vana muzvikoro pamusana pemari dzechikoro.
Hatitarisiri kuti vana vakwidzirwe mari yeschool fees, ende kuzvikoro zvacho kumagovernment school vana havasi kudzidza, vari kungotamba ipanze. Saka ipapo tinoti ngavadzikise school fees kana kuti mari irambe iri payanga iri.
Vawilbert Gondongwe avo vane mwana asiri kunyora bvunzo uyo akatarisirwawo kutanga chikoro nevamwe svondo rinouya vatiwo dai hurumende yavapawo mukana wekuti vatsvage mari dzechikoro vana vachidzidza zvavo.
Ya, tanga tichikurumbirisa kuhurumende kuti dai yange yakwanisa kudzosera yambokwanisa kuunderstand uyatarisa kuti vabereki vazhinji tiri muinformal sector and the time frame yavanoita havatipi time yekuprepare sezvaitwa apa. Mafees anenge akati wedzerwei, zvimwe zvacho hatisati taunganidza. Dai vange vambokwanisa kuti vatarisewo kusaidi kwedu kwavabereki, because majority yevanhu munyika we are in the informal sector.
VaMalvin Chambati vanotiwo vaswera vachitsvaga mayunifomu evana vavo asi mari yavo yanga isiri kukwana.
Mafees manje zvikoro zvazvakuita manje zvakuti zvakukwidza chi mapraizi.
Kunyange hazvo vabereki vachiti vakapiwa nguva shoma, gurukota redzidzo vakaini Matema vakaudza nhepfenyuro yezbc svondo rapera kuti nguva yavakapa vabereki yakawandisa zvikuru sezvo vachiti hurumende yakataura pakavharwa zvikoro muna chikumi kuti vabereki vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Zvichakadai vamwe vadzidzisi vanonzi vanga vasiri muzvikoro sezvo vachiti havana mari dzinovakwanira. Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zhou vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vaenda kuzvikoro nhasi vashomanana sezvo vasina mari dzinokwana kuti vabhadharire vana vavo.
Zvikoro zvavhura zvakavharwa, Wongu kune vana vashoma. About one third yeva ana waenda kuzvikoro. Asi vazhinji vini vana wana kutoenda kuzvikoro. Varairi disematauro atakangoita vashaya mari kuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro. Saka zvakona nganga murako achida. Totodawo kuti hurumende ichiudze kuti murairi dzakatambira 21,000 zvinoita sei kuti abhadhare renti atengewo chikafu uye kuti abhadhare fees inoita 62,000 muchikoro chegovernment paanodzidzisa iye murairidzi. Saka izvi zvinongoreva kuti chigadza pasi mimba yomusikana.
Vazhou vatiwo varairidzi vakawanda vasati vabayiwa nhomba dzecovid-19 zvinopinza vadzidzisi nevana vechikoro panjodzi kana vari muzvikoro. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nhengo dzavo dzatanga nekuratidzira mamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Vatungamiri vezvikoro vanga variko vatataura navo vese vari kutongotaura kuti hakuna varairidzi vakwanisa kuya. Vaenda kuzvikoro vanga vachienda kunoratidzira sevamwe vanga vachiratidzirawo kuti vane mari dzavo dzakabatwa zvichinzi no work no pay policy, nevamwewo vane nhuna dzakasiyana siyana dzavanga vaida kunoratidzira kuzvikoro. Asi vamwe vanga vaida kuratidzira nyaya dzemasarari vanga vari kudzimba vachiratidzira vari kumagrupu avo vari kudzimba ikoko.
Hatina kukwanisa kutaura navamatema pamwe negurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vamatema vanga vachiti vakabatikana ukuwo vanga vachidayira nhare muhofisi yavaChiwenga vanga vachitiwo vanga vasiri muhofisi. Zvichakadai zvimwe zvikoro zvatumira vabereki panhare mbozha dzavo zvichivazivisa kuti zviri kutarisira vana kuti vange vari muzvikoro izvi panopera zuva ramangwana kuitira kuti vana vazotanga kudzidza nechishanu zvichimbopawo vabereki nguva yekunyatsogadzirira vana vavo zvakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chikoro chepamusoro chechinoi University of Technology charambidza vadzidzi nevashandi vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 kupinda pachikoro ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi avo vanga vauya kuzopedzisa zvidzidzo zvavo pamwe nekunyora bvunzo nhasi vashamisika vachinzi vaburitse kadhi rinoratidza kuti vakabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 kuti vabvumirwe kupinda pachikoro. Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita anoti arambidzwa kupinda pachikoro achinzi haana kubayiwa nhomba. Anoti chanyanya kumurwadza ndechekuti havana kunge vayambirwa nezvedanho iri.
Isashamisika zvitonzi hanzi hapana anopinda kuchikoro kana asina kadhi renhomba, ende zvinonyanya kubhohwa ndezvekuti hatina kuyambirwa tisati tauya kuno.
Munyori anoona nezvemagariro evadzidzi musangano rinomirira vadzidzi pachikoro ichi vaFrancis Nete vanoti danho ratorwa nechikoro rakanaka sezvo vachiwirirana naro sevatungamiri vevadzidzi.
Faranazo tisu takatofambira nyaya dzacho dzekuti vanhu vabayiwe vachipinda pakambani.
Mutauriri wekat Dr. Tapera Musekiwa vanoti vatora danho iri senzira yekudzivirira vamwe vadzidzi nevashandi.
Isusu hatisi kumanikidza asi tapinda mumudhi yekudzidzisa vanhu educating our students nevashandi vashandi vemakati vakabva kusvinidwa kwasara vashoma. Tinovadzidzisa kuti vapa chidzidzo chekukosha kwakaita vaccination.
Vatapera vanoti vabva vaisa nhomba pakliniki yechikoro kuti zvive nyore kune vanenge vasarudza kubayiwa.
Pachino university pane kliniki iripo yekuti vanenge vakurudzirwa vabvuma vanobvaiaobvaiwaipapoipapo.
Zvikoro zvakawanda zvepamusoro zvakatozivisa kuti vadzidzi vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 havabvumirwe kudzidza kana kunyora bvunzo nevamwe. Asi danho iri riri kupikiswawo nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kuita uku kutyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo. gorera pera munambudzi chikoro chekati chakambovhara mushure mekunge vadzidzi makumi mashanu nevanomwe vabatwa nechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vamwe vagari vemuwadhi 14 kuuzumba mudunhu remashonaland east vari kuramba kuti kambani yeheijini ichere matombo mubhuku rekwane nzou vachiti hapana urongwa hwakajeka hwekuti vachaendeswa kupi uye chirongwa ichi chichakanganisa makuva emazitateguru avo minda yavari kurima mafuro emombe dzavo pamwe nezvikoro kanzura weward 14 vafajio zvondai marowa vanoti kambani iyi yakabudisa pachena kuti haina kwekuisa vanhu vachabviswa pari kuda kucherwa matombo apa ichiti ibasa rasabhuku kanzura pamwe namambo kuona kuti vanhu ava vachaendeswa kupi kambani iyi yozongoburitsa mari yekuvavakira misha mitsva mamwe mabhuku anonzi achakanganiswawo nekucherwa kwematombo uku anosanganisira bhuku rechimina mukonzi manyani pamwe negotora misangano yakaitwa pakati pekanzuru vamiriri vekambani iyi pamwe nevagari inonzi hainawo kuburitsa chimuko kambani yeheijini inonzi ine zvizvarwa zvezimbabwe pamwe nechimwe chekuchina Studio 7 yakundikana kubata vekambani iyi pamwe negurukota rezvemigodhi vawinston chitando kuti tinzwewo mativi avo pataenda pamhepo mukuru wekanzuro yeuzumba marambapfungwe vaagri murandu kang'anga vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yatavatumira ngatinzwei hurukuro yataita navamarowa pamusoro penyaya iyi
ichokwadi takawana matsamba anotaridza kuti kune kambani inonzi yejing mining kambani inoda kumaina granite muvhillage repane nzou muuzumba ward 14 naizvozvo isu sevagari vemuward 14 hatisi kuwirira nepfungwa yekuti mining iyi iitike
zvikonzero zvipi zvamuri kuramba kuti kambani ichere matombo mudunhu menyu
chikonzero chikuru ndechekuti vakati ivo havangana kwekuisa vanhu vavachabvisa ipapo vakati ibasa rasabhuku vakati zvakare ibasa rakanzera namambo vekuti vatsvagire vanhu nzvimbo nekanzuro asi ivo chavo vanobuditsa mari yekuti vanhu vavakirwe dzimba vasinganyatsoziva kuti ndekupi kwavachavakirwa saka isusu tiri kupokana nazvo izvozvo uyezve ndiyo nzvimbo ine minda yevanhu vazhinji kusanganisira vacho vari kuafektwa nevamwe vasiri mukati menzvimbo iyi yakapepa uyezve ndiko kunofurira mombe dzavazhinji tine maninga nemakuwa zvakare ari munzvimbo iyoyi saka isu seutungamiri kana kuti sevanhu veward 14 tiri kuti ayo iyi nzvimbo iyi ngaisiyiwe yakadaro kusvikira takuziva kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei hurumende kana kuti ivo vanhu vacho vachazokombanisedza sei zvakakwana sei kuvanhu vari kuafektwa ava
tinonzwa mutemo uchiti pasi nderehurumende nekudaro panenge pawanikwa zvicherwa vanhu vanogona kubviswa imi munozokwanisa sei kuramba kubviswa panzvimbo iyi
ichokwadi kuti pasi nderehurumende uyezve pakawanikwa chicherwa vanhu vanogona kubviswa vachiendeswa pane imwe nzvimbo asi bumbiro kana kuti hurumende inosungirwa kuchengetedza vanhu vayo uyezve kuti kana vanhu vaakubviswa vanofanira kudzoserwa paupenyu hwavanga vachirarama kana kupfudzwa upenyu hwavanga vachirarama vari panzvimbo iyoyo saka vanofanira kunge vawandirwa kwekuenda upenyu hwavo hwavandudzwa kupfuura zvavanga vari naizvozvo isu sehurumende yamatunhu tiri kuti aiwa vanhu havagone kubviswa kana vasati vawanirwa pekuendeswa uyezve vanhu vasati vawanirwa kwekuiswa
saka imi sakanzura makamira papi panyaya iyi
ini sekanzera wavo ini semutungamiri wavo handisi kutenderana nevanhu avo nekuti kuzhinji kwavakabva kuzhinji kwavari kuita vakasiya nharaunda dzaparara vakasiya vanhu vasisawirirana vakasiya nzvimbo yaparara nzizi dzaondongeka zvavanga vakavimbisa vanhu zvisina kuzadziswa saka aiwa isi tiri kuti takachenjedza ndo chakatanga isusu kwedu kuward 14 aiwa hatisi kuda
Avanga vari kanzura weward 14 kuuzumba kumashana land east vafajiyo zvondai marova vari parunare kwakare kuuzumba ne studio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Danho remutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden rekuburitsa mauto enyika yavo ose muAfghanistan mangwana raunza kusawirirana kwakanyanya pakati pavo nevanopikisa. VaBiden vanoti hapana kudzokera kumashure padanho ravo. Asi vamwe vebato rinopikisa reRepublican Party vakaita saSenator Lindsey Graham vanoti vaBiden vakakanganisa kubuda munyika iyi sezvo kusagadzikana kwayo kuchapa kuti America idzokere mune remangwana. Nezuro vakaparuremekedzo kumauto 10 nematatu ane mitumbi yakadzoka muAmerica. Nezuro wakare mushure mekuurayiwa neimwe nhengo yechikwata chinopfurikidza mwero cheISIS-K yainge yakapakatira zvombo muAfghanistan. Zvizvarwa zana zvemuAfghanistan zvakaurayiwa pachiitiko ichi. Madzimai zvikuru vechitema vari pakati pezvikamu 40 nemakumi matanhatu kubva muzana vanosangana nedambudziko rekuita mapundu muchibereko kana kuti uterine fibroids zvinozopa kuti vamwe varasikirwe neropa rakawanda kana kutoshaya mbereko. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chinokwanisa kurapika chisati chakomba. Kerimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano hwemadzimai Dr. Chinamora Charles Muteve vanoti mapundu emuchibereko aya anorapika nenzira dzakasiyana-siyana zvichienera nekuvhiringika kunenge kwaitika muchibereko macho.
Mafibroid anorapwa nenhando dzakasiyana-siyana. Kunoti yatinoti medical oya surgical. Kana tichitaura nezvemedical tinogona kumpa ma contraceptive pill, then kunozouyawo pamwe tinopa tinoti magonadotropin releasing hormone analogs. Kune vaya vakuma 49 fees tinogona kuvapa voguma. Vaguma mafibroids hakuchichiringawo. Saka zvinobva zvaita kuti tisacha muoperate munhu iyeye. Pasejari tine yatinoti total abdominal hysterectomy kana kuti tinogona kuita yatinoti uterine artery embolization. Tino ichanisa kunobloka tsinga dzinoenda kuchibereko. Dzinonobloka tsinga dzinosupplya fibroid.
Kunyangwe chirwere ichi chichikwanisa kurapika, mamwe madzimai akaita saAmaitevia Muroro vanoti mari inoda kusvika mazana matanhatu yekuAmerica inodiwa kuti varapwe. Havana sezvo vasiri kushanda, vanoti vakamboedza kuda kunorapwa pachena kuzvipatara zvehurumende asi vakasangana nematambudziko.
Ndakaita mafibroids kubva 2003-04. Ndakazotoziya kunana 2010 kuti ndine mafibroids after ndaenda kuscan bleeding isingachastopi. Ndakaoperatwa. Even ndaoperatwa bleeding haina kumira. Yakazomira patopaya after some months. Ndakaenda futi kuscan. Asi chinonyanya kundinesa ndechekuti ndakufanira kubviswa chibereko. Asi kuti ndibviswe chibereko chandina mari.
Mteve vatsinirawo kuti maoperation ekubvisa chibereko anodhura chaizvo zvokuti vamwe vanachiremba vave kutodzikisa mari yakatarwa nesangano reAssociation of Healthcare Funders of Zimbabwe kana kuti AFOS inosvika chiuru chemadhora ekuAmerica nokuti vari kuona kuti varapwe vazhinji havasi kukwanisa kuiwana.
Kusejari kunoti dhure ndichashandisa tinoti maAFOS tari kubvisa chibereko nemuromo wacho imeja sejari 1000 ndiya sejeni chete. Kunozove kunozodikwa ya na statist. Kunange kuchizodikwa ye theater. Kuchazodikwa ya masista aka skraba. Kuzodikwa o imwe Europa futi saka zinoto tidure.
Kuruwe Zimbabwe National Practitioners Association of Zimbabwe Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanoti vanosangana nevakadzi vakawanda vane mapundu ema fibroids basa zvokuti vamwe vacho vanoratidzika sokunge vakazvitakura vaendera mberi vachiti nhengo dzesangano ravo dzinokwanisa kurapa mapundu aya kana asati anyanya kurasa ropa rakawandisa.
Tinosangana nevanhu vakawanda vanoita dambudziko remafibroids. Pundi iwayo ari dangerous, vanogona kutadzira kuzvara. Vamwe vanenge vachinzi vaitwa maoperation mari dzacho dzichidhura. Asi sevanhuwo vechivanhu tine mishonga yatinoshandisa inogona kubvisa mapundi iwayo, munhu achitosara ava zvakanaka.
Muimbi ane mukurumbira wekuridzambira Hope Mazike, mumwe wemadzimai akabuda pachena kuti aiva nemapundu emafibroids muchibereko zvokuti kwakatombofamba runyere kupi wekuti aiva nenhumbu. Mazike audza Studio 7 kuti akabhadhara chiremba madhora anosvika mazana manomwe kana kuti $700 yeoperation, asi aendera mberi achiti kune zvimwe zvaakarapwa zvakazosvitsa mari iyi kuzviuru zvitatu zvemadhora kana kuti $3,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva revanopambwa vobva vatsakatika kana kuti International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Zuva iri rinorangarirwa musi wa30 Nyamavhuvhu gore roga roga. Sangano reUnited Nations rinoti nyaya dzekusakatitsa vanhu imhosva huru kwazvo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dambudziko rekutsakatiswa kwevanhu rakakomba munyika, uye vamwe vakawanda vakabva vaitwa kafira mberi zvokusvika pakusaonekwa. Vakatsakatika vanosanganisira vaitaidza Mara, muzvare Rashiwe Guzha uye vaPatrick Nabanyama. Asi hurumende inoramba kuti ndiyo inoita mabasa erimaya ichiti vanopikisa vanenge vachida kuisvibisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
Tiri kukumbira kuti hurumende yedu igamuchire kuti chirwere ichi chakaipa zvikuru chakanyangara chaizvo chekumbunyikidza vanhu kubata vanhu vachisimba towagarisa kwemazuva wasingazikanwa vari kupi. Vachigamuchirwe nehurumende kuti ibvume kuchinhu chinhu chiriko chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, chirwere chatabva nacho kubva kare.
Muunga pamuenzaniso here vamafunda?
Kubva kuna Nagukura Hundi tozviziva nyaya dzekushayikwa kwana Patrick Nabanyana, kushayikwa kwana Nana Chizuzu, kushayikwa kwana mukoma itaedza Mara oso wega, kubatwa kwana namukoma Obed Masaraure, kubatwa kwana namukoma Tatenda Mombe Harara, kubatwa kwana Nasisi Gonyeti wachizowanikwa kavamwe wacho, asi vasizvo tinoziva pane vamwe vasina kuzowanikwa. Uye kutochwa, kupiswa kwavanhu, kurova kwavanhu zvisiri pamutemo zvisina kodzero. Nenyaya yekunzi tinofungira zvakare, munofunga zvakasiyana kana kuti munotsigira mabato akasiyana.
Muri kupa imwe kurudziro ipi kuhurumende?
Tiri kuti hurumende ngaiite zvose nezvainogona tapota kuti vana veZimbabwe vasiri kuwanika, vakadisapiwa, vakashayikwa vanga vachiwanikwa, vakakanganiswa kodzero dzavo vanga vachiripwa. Ndo zvatiri kutaura pazuva renhasi iro rinova zuva rakakosha zvikuru. Tiri kutiwo mhuri dzakawanda dzevanhu vari kushayikwa dzamhuri dzanamukoma itai Dzamara, vanamai vana Gogo Dzamara, vana sekuru Dzamara, vanamukoma Padhi Dzamara, vanamukoma inaitai, vana Shefra Dzamara, mudzimai vaitai, nokutendana nenyasha vana vaitai Dzamara, vanofanirwa kuzivawo kuti vabereki baba vavo vari kupi, zvino mwana vari kuenda kuzvikoro, vanobhadhara maschool fees, asi tiri kuona nekutenda nenyasha vachitishutambudzika kuti adai baba vedu varipo vanga vari kutibatsirawo. Saka zvino tiri kumbira kuti hurumende ngaiite nezvapainogona twese, ascertain the whereabouts, kutsvaga kuti vanhu vari kupiko, mhuri dzizoro tidziziwe, tizive kuti chii chakaitika kuvanhu ava. Ndo zvatiri kukumbira.
Ko mashoko enyu kune veruzhinji?
Kune veruzhinji tiri kukumbira kuti vatiwo hurumende yedu inge ichikwanisa kuratifyawo mamitemo iriko ino outlaw kana inoti kumbunyikidza kubata vanhu zvisiri pamutemo sezvaizvozvizvi imhosva. Ndo zvatiri kukumbira kuti hurumende ngaiite ratifying imwewo mitemo iriko kunze.
Sei izvozvo zvakakosha?
so that we criminalize my enforced disappearances. Kuchira kuti perpetrators, kuchira kuti vanhu vanoramba vachiita practice asiri right yavose kubata vanhu zvakadai sema enforced disappearances. Inge iri mhosva uye inopanishiwa nemitongo yakakwanda zvikuru. Ndozvatiri kukumbira kuti hurumende ngairatify. Vana veZimbabwe ngatilobe, ngatisunde hurumende yedu, ngatipushe hurumende yedu kuti icriminalize mapractice akadai so. Hazvifadzi zvinhu zvirikuitika muZimbabwe zvinyaya dzekubhinyiwa idzo dzidzi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at vuenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vuishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. So we